manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu kukadzi 27 2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzakunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanokumbira dare repamusoro kuti vapihwe mukana wokubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoita maonero akasiyana panyaya yezvigaro zvichakwikwidzwa paCongressi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yendau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vakamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare neZuro vachipomerwa mhosva yekuda kubidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa zvisiri pamutemo. VaMahia avo vari kumirirwa navatongerai Batasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanonzi vakazvipira kumapurisa voga nemusi wesvondo uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti nhasi vaBatasara vaswera vachimhanya mhanya kuenda kudare reHigh Court kuti vasvitse kudare iri chikumbiro chekuti vaMahia vakwanise kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Mukana uyu vakaunyimwa nedare repasi vaMahia vari kutarisirwa zvekare kudzokera kudare musi wa12 mwedzi unouya. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava vamafunda pamusoro penyaya iyi.
VaMahia vakapinda mudare neZuro kuHarare Magistrate Court kuRotendro kwavaipomerwa mhosva yekunzi vari kuronga kubvisa hurumende yavaMnangagwa. Vakapinda mudare reZuro makuseni vakasonzi kudare ikoko musi wa12 March nedziri kuuya uyu. Vatevedzwa naMagistrate Zondika yemugwagwa kunzi nyaya yavo yekuda kuti vange vabude mujeri mavari vakakurudzirwa kunzi vaapurare mutongo webheu kuHigh Court.
Saka magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights atonzwa kuti ari kuvamirira mati matora here matanho iwayo ekuvaapurayira bheu kuHigh Court?
Hongu kumatenderero eBatasara neZuro chaivo chaivo pavakapinda mudare pekutanga vaMahia vachingobuda kumatenderero eBatasara vanga vakutomhanya mhanya masikati vakasora chimhanya mhanya kuruka mapepa ebail application kaunti kutsvaga kuti vakumbire kuti vaMahia vatongwe kana vabude mujeri mavari. Saka nhasi uno uyu musi wechitatu chino vamukoma Batasara vakwanisa kuendesa tsamba yavo kuchema chema kuti vaMahia vabude kubva mujeri vafaila yapinze muchirongo bail application nhasi kuHigh Court inova yadare nekodzero yekutizeya chichemo ichi nekuti mhosva yaMahia munyika yeZimbabwe vanoidzika kuHigh Court.
Saka vaMahia vari kutambira sei mhosva yavari kupomerwa?
VaMahia sezvamunoziva pamatsamba akarekodwa kupolice station iyo ndenquestion the statement wakairamba warikuiramba mosha iwa mahia and wakamirira zuwa rao mudare ndora warikuomirira kuti paishaya uzwa kunzi nyaya ishaya tanga kuti wanga alini kana kushaya udete mepiwa wakutarisira kuti wanga wachi taura shizere mkuramba mosha ya wakapene kwa hii mosha ya warikuona kuti hizo mosha ya kitungula zirungo kutende wana wakawanda mzibabwe sawa mahia kutawende kushu mtetumeta wakairamba mosha ya wakapomeno
tishitarisa u zirikuitwa kuneve masanga na kasia na sia ana munu una seiwe imi sema gweta
ayo hai sisi zibabule ya suwewa raifu azuhia noti shami sana ni katana zama mingi sisa mune ziwa tituru wane wacho walikuwe mezegwa tituru wane wacho walikuwe sori kwa chintu zuwene zuwa basikati ni usiku au tiwe wakaipa tituku na kuti sumu usina utanga nasa sumu zakata nga mkare kubawa kwa taka vawa kwa enzi kuo dispensation tituku na tukume urikunzi new dispensation tukungu na tona ramba wa chumine ziwa mwusa zakata hizi asuna utanga hizi zakata nga kare kwa mbata ya razozo kutitru mkona uti kungo shunguru zoko wana weo kungo shunguru zoko wana kungo shunguru zoko wana uka zesiriwe mananga mendo organizuwe mata ura hanoima atsira kala atsira o sezwara zoe zimbabwe wakuta mabasa mungatele mbeo na kumala chiri mba mado kutitayote yo makawana kumaya maya kwa wakuta kubatsi wana wame chukuro wako ziru kwao asitiri kuna pano ya singa fari nila basari kuitukwa
Abo vanga vari mtauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vachitaura vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Congress ye MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yave kutokonzera mutauro zvikuru pamusoro penya yezvigaro zvichakwikwidzwa pa Congress iyi. Mutauriri webato iri va Jacob Mafume vaudza Studio 7 kuti zvigaro zvemutungamiri webato navatevedzeri vake nasa chigaro webato nemutevedzeri wake ndizvo chete zvichange zvichikwikwidzwa pa Congress ichatwa muna chivabvu. Mashoko ava Mafume anotevera mashoko aiswa pa Twitter nemutevedzeri wembatu wehomwe vaCharlton Wende. Mashoko aya anopesana nemashoko akataura nemunyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora avo vakati zvigaro zvose zvichakwikwidzwa. Tabata ava Mafume kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Kunationari zvigaro zvinenge zvichikwikwidza upresidendi umavice president national chairperson na deputy national chairperson according ku constitution yati nayo iko zvino asi congress zvairi musangano mukuru pane vanogona kuti zvivhurwe pane vanogona kuda kuti zvifambe zvakadaro asi pari zvino mamwe mapost anoza appointwa ne national executive painenge yagara mamwe ozoitwa na president.
Kosei chigaro che munyori kana kuti secretary general chisinga kwikwidzwe.
Chigaro che munyori kana secretary general zvichidzira zvigaro zvakaitwa pane amendment ye constitution ya 2014 yakati zvigaro izvozvo zvinofanirwa kusharwa na president. Mukufamba umu nenzira dzatinofamba idzi tinenge tichida kuti vakuru vatetashara vaya tavhotera vakwanise kusarudza kutora from maleaders eparty vanhu vavanokwanisa kufamba nawo zvakanaka vava appointa inenge ichiita secabinet yemukuru weparty.
Asi Mafume zvingaita here kuti secretary general aite zvokudonwa pachinapo chekusarudzwa?
Well, secretary general aite zvokudonwa hazvina kana kushata iadministrative post.
Kuvamwe vaneti marongero aya aite zvejekerere haisiri demokrasi yakakwana munoti chii kwavari?
Aiwa kai demokrasi yakakwana nokuti tiri kubva zasi kuward uko ku district ku province tichingosarudzana kusvika tasvika kunational.
Bato renyu richaramba rine vatevedzeri vemutungamiri webato vanopfuura umwe chete here?
Ndiwo zvinotaura bumbiro remutemo rinotaura kuti vatevedzeri vanokwanisa kuapoenda vari vatatu vanotevera mukuru weparty.
Iyi nyaya yekuti kukwikwidzwe zvigaro zvina chete zviri mubumbiro remutemo webato renyu here?
Ndo zviri pabumbiro remutemo wedu unless kana pazoitwa imwe decision inenge ichida kuti izoendoswa necongress asi pari zvino tiri kufamba tichiverengera na constitution tongofamba nemo nemo kusvikira tasvika kwatinenge tichifanirwa kunge tisvike seboka.
Avo vanga vari mtauriri we MDC va Jacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Tabata avo vamonzora avo vati sekutaura kwakaitwa nemutungamiri webato Nelson Chamisa nemusi wesvondo kumusangano wakaitwa kuGweru. Bumbiro remutemo webato rinoti zvigaro zvese zvinokwikwidzwa naani zvake anenge adomwa nematunhu ebato. Asi vati chisati chazikanwa nebato ravo mazita eavo vachakwikwidza uye kuti vanenge vachikwikwidza zvigaro zvipi.
Iko zvino nokuti takaidzira mazuva eCongress hakuna vanhu vanofanira kususpenda vamwe vanhu kana kudzinga vamwe vanhu mumastructures. Munhu wese ane kodzero yekuti anokwanisa kuenda kuCongress. Mwana wese weMDC ane kodzero yekukwikwidza chingava chipi zvacho chinzvimbo mubato redu. Chatinokumbirisa kune vanhu vedu ndechekuti haizi nguva yekutukana, haizi nguva yekusvibisana. Tiri kuona kuti vamwe vari kusvibisana nekutukana mumapepanhau nemumadandemutande. Haizi nguva yacho iyoyo, inguva yokuti munhu azvikambenere kana achida position ipi yaanenge achida.
Ndi ese rema position anogona kukwidzwa.
Kune maposition 16 ari muNational Standing Committee. Iwa yayo ndo maposition anokwisizwa ese akadaro. Tichienda kuma provinces tinongoita mira zvakaita mapositions ekustanding committee.
Tiri kunzwa kuti zvigaro zvichakwikwidzwa zvinongova zvina chete ndizvo here?
Inyaya iri kukurukurwa nezvayo iyoyo yakataurwa kuNational Council. Asi pakutakanzi tinotarisa constitution yakasainwa navatsvangirai kuti inoti kudii panyaya iyoyo. Saka inyaya yatichasvitsa zvakare kuutungamiri hwedu nokuti constitution yakanyorwa navatsvangirai takaongorora zvainotaura kuti ndeapi maposition anokwikwidzwa. Saka tichange tichitaurira mamembers edu kuti maposition anokwikwidzwa ndeapi acho. Asi nyaya iripo ndeyekuti iCongress, saka idemocracy. Kana munhu achifunga kuti anozvigona kana achifunga kuti anoda kukwikwidza chinzvimbo chipi haarambidzwi nokuti mutemo wedu unoti iwo paclause 5.5.1.b unoti iwo ikodzero yemwana wese weMDC kukwikwidza chinzvimbo chaanoda. Ikodzero zve kuti avhotere vanhu pazvinzvimbo zvaanoda kuvaisa iye.
Saka pari zvino sekuziva kwenyu zvinzvimbo zvose zvinogona kukwikwidzwa.
Hongu, kana vanga vari kuGweru vakanzwa president vedu vachamisa vachitaura kudaro.
Avo vanga vari munyori mukuru weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare kuHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vanoti kusarudzwa kwavo kuti vatonge kwetemi chipiri kwakaitwa pasina kukakavadzana. Kunyangwe hazvo vanopikisa vari kuti sarudzo idzi hadzina kuitwa nemazvo. Sangano rinoona nezvesarudzo muNigeria reIndependent National Election Commission razivisa nhasi mangwanani kuti vaBuhari avo vane makore makumi manomwe nematanhatu ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Sangano iri rati vaBuhari vakakunda vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaAtiku Abubakar zvichitevera kuwana kwavakaita zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvemavhoti, ukuwo vaAbubakar vachiwana zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana. VaBuhari vati vacharamba vachishanda nemunhu wese. Ukuwo vaAbubakar vabuditsa mashoko vachiti havasi kutambira zvakabuda musarudzo uye vachapikisa nyaya iyi kumatare edzimosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri munyika zvichange zvave kubvumidzwa kuve zvizvarwa zvedzimwe nyika panguva imwe cheteyo zviri zvizvarwa zveZimbabwe zvichitevera danho redare remakurukota rekubvumidza kuvandudzwa kwebhiri reZimbabwe Citizens Bill. Danho iri rinobvumidza kubatanidzwa kwemitemo yenyika nebumbiro remutemo iro rakaumbwa muna 2013. Mutemo uripo pari zvino unorambidza zvizvarwa zveZimbabwe kuva zvizvarwa zvedzimwe nyika panguva imwe cheteyo. Kuvandudzwa kwebhiri iri kuchaonawo mutemo uyu uchishandurwa zita kubva kuCitizenship of Zimbabwe Act kuenda kuZimbabwe Citizenship Act. Gurukota rezvekubuditswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, avo vakazivisa nezveurongwa uhu nezuro, havana kupa nguva ichatorwa pakubatidza mutemo uyu, izvo zvanga zvichinzi nevana veZimbabwe vakawanda zvikuru vari kunze zviri kunonoka kuitwa. Muchikamu chedu chatinotarisa nezvezvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika, Jonga Kaende Miri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Victor Chimutu, sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe.
Idanho rakanaka nekuti tinoziva tose kuti Zimbabwe yakaita constitution idzva muna 2018. Asi dambudziko ratinaro nekugaro chema kwatinoita sevana veZimbabwe ndezvekuti mitemo inoshandiswa nhasi muZimbabwe haienderani nebumbiro romutemo riripo. Saka chinhu chakanaka kuti hurumende kana kuti cabinet inenge yava kukurumidza kufambisa nyaya yekuti mitemo ienderane nebumbiro remutemo, chinova chinhu chakatononoka zvakanyanya.
Munoona zvichiitwa neukasika here sematarisiro ari kuita vana veZimbabwe? Tichiona kuti bumbiro remutemo rakaumbwa muna 2013 asi tamuna 2019, makore matanhatu pasina changa chaitwa.
Kunonoka ndo kuripo, ndo ranga riri dambudziko ratatagara tichichema chema naro. Tomboti sezvo vachinge vaakutaura nezvazvo tombotarisira kuti pada waakuda kufambisa basa iri, hakusiri kuda kungotaura chete kana kuti kuda kungofadza vana veZimbabwe. Tichitarisa in particular iyoyi Citizenship of Zimbabwe Act yanga iripo, yanga isingachapindirani nebumbiro remutemo idzva sekutaura kwataita. Asi chirongwa chavapo chache kuti Zimbabwe Citizenship Bill irori riwandudzwe kuti igozova Zimbabwe Citizenship Act. Pagowe nekubvumirwa kana kutenderwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvapararira nyika yose kuti zvive neinonzi dual citizenship kana kuti zvive neright yekuva zvizvarwa zvenyika mbiri, ingava kwavanogara kunze ikoko, kudai imi muri kuAmerica ikoko munogona kuve zvizvarwa zveAmerica pamwe chetezvo moramba muine marights enyu ekuva chizvarwa cheZimbabwe. Saka irori idanho rakanaka.
Tinonzwa kunga mutemo uyu unenge uchizo bvumidza vana veZimbabwe vakazvarirwa muZimbabwe chete kuti vange vaine dual citizenship kana kuti vange vaine mapassport enyika mbiri, asi vaberekwa nemwana iyo muZimbabwe kana kuti vauya kunonyoresa kuti vange vari zvizvarwa zveZimbabwe vachida kugara muZimbabwe vanenge vasingabvumidzwe kunge vaine dual citizenship. Munoonawo sei ipapo?
Pari zvino ndizvozvo, asi chandoona ndechekuti pakaitwa danho iro rekutanga kuti macitizens by birth wava neright, maonero angu pachava nemacourt cases akawanda kana kuti mobilization kana kuti advocacy yakanyanya kuti even vana vezvizvarwa zveZimbabwe vakazvarwa kunze vakwanise kuwanawo same right iyoyi. Nekuti kutaura kwatiri kuita ndeko kuti vana veZimbabwe kubva muna 2000 wanga vachienda kunze, zvichireva kuti kwavanga vari ikoko vanga vatova nemhuri dzavo, vanga vatova nevana vavo. Hazvizoweizvo nechimiro chakanaka kana kureva zvakanaka kuti ini semubereki ndonzi ndaane citizenship yeZimbabwe asi mwana wangu akazvarirwa kuUK kana kungava kuFrance kana kuSouth Africa haana ma same rights wavo. Saka tichaona sokuti pachava nemacases akawanda zvikuru sei kuconstitutional court anenge achichallenge kuti even by descent wawanewo dual citizenship iyoyo, nekuti hazvina zvazvinozonyanyisoreva kuti isu sevabereki tisitoga tinozowana marights wavo vana vedu vasina marights wavo. Saka pachaita nyaya dzakawanda dzichasvika kumatare. Sokuona kwangu zvichazoita sokuti pamberi ipapo even newe descent vanenge vakazozvarirwa kunze nemaZimbabwe ndovachakwanisa kuzowanawo mukana iwo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Victor Chimutu, vanodzidzisa paBergen University kuNorway, vari parunare kuBergen kwekare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weBotswana vaMoketsi Masikisi vapinda muZimbabwe nhasi umo vachanyorerana zvibvumirano nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Marvelous Mfulanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzehupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenje kuti tinze maonero avo.
Sekuzva kwenyu Botswana zvakangofanana neSouth Africa inyika dzakabatana neZimbabwe. Saka naizvozvo zvinoitika muZimbabwe zvinobata zvakare nyika dzakawakidzana nesu. Saka foreign minister wekuBotswana nezuro paakauya akanyatsotaura nenyaya iyoyo yokuti zvinoitika muZimbabwe zvinobata Botswana, zvinoitika muBotswana zvinobatawo Zimbabwe. Saka zvakangonaka kuti tigare tichingotaudzana tichiona kuti mabhodha edu tiri kuapatrola sei. Saka munoziva kuti nguva yapfuura vaineseka chaizvo vanhu vekuBotswana nenyaya dzemombe dzeZimbabwe dzaingoenda kuBotswana vachiti dziri kunza zvirwere, saka zvinofanira kunge zvichigadziriswa. Saka vane zvinhu zvakawanda zvingavabate upfumi hwavo, sekunge zvinhu zvikasamira zvakanaka muZimbabwe zvoreva kuti pave nemamiro ekuti vanhu vakawanda vabude vachienda munyika, endi nyika dzinotanga kunetseka inyika dzatakabatidzana nadzo nekuwakidzana nadzo nekuti ndo kuri nyore kuti tiende. Saka naizvozvo ivo varida kuti nyika yavo iende mberi, asi kutiende mberi havangadi kuti vadzose pashure neZimbabwe.
Tichiona kuti mutungamiri weBotswana ari kuuya munyika kuzotaura nemutungamiri weZimbabwe, munoona pane chichabuda here?
Hatizivi kuti vari kunyanyotaura nechii, kuti tingati zvabudirira here kana kuti zvaita sei. Asi kungotaudzana ikoko chinhu chinokurudzirwa, sekutaura kwatiri kungoitawo muZimbabwe kuti maZimbabwenzi anofanira kutaurirana. Kanawo vawakidzani vanofanira kutauriranawo vachiudzana pachena kuti vakomana zvinhu zvamuri kuita kana kuti vasikana zvinhu zvamuri kuita izvi zvichabatawo nyika dzedu, zvichakonzeresa mambotarisawo here apa nepapo 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 nepapo. Saka zvimwe zvezvinhu zvavangange vachida kuti vaite nekuti zvinobatsira kuti zvinge zvakadaro. Hatizivi zvakare kuti pane agenda here kana kuti pane anenge avapawo here yavo yavanenge vachiti ko chimbotauraiwo nevavakidzani venyu kuti vaonewo kuti zvavari kuita ivo vari kuti tava vanhu vatsva vachiramba vachiita zvinhu zvakambokonzeresa mashure. Havasi kuona here kuti vava kudzosera kwete Zimbabwe chete, asi rijeni yese yesadhiki inenge yava yekudzoserwa zvakare mumashure. Saka kutaurirana uku chinhu chakanaka, kungotaurirana even pasina chinozobudapo. Zvinobatsira kuti Zimbabwe ionewo zvinovhundusa vekuBotswana, veBotswana vaonewo kuti Zimbabwe yacho chinhu chavari kugwedza kuita.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenje vachitaura naMarvelous Mfulanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Nhandare dzakawanda muZimbabwe kusanganisira nhandare ine nhoroondo yenhabvu munyika yeRufaro Stadium iri muHarare dzinonzi hadzigodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yeKasolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nekomiti yePremier Soccer League neZifa.
iyo yakabuda nechisungo chekuti kusvikira nhandare idzi dzagadziriswa mitambo yePremier Soccer League haisi kuzotambirwamo. Nhandare idzi dzinosanganisira Rufaro Stadium iyo inoshandiswa neDynamos, Harare City neHerentals pamwe nezvikwata zvenyika zveMighty Warriors nemaYoung Warriors. Dzimwe nhandare dziri kubatwa nechisungo ichi inyamunga iyo inoshandiswa neZPC Kariba, Sakuba yeManika Diamonds, Vengere Stadium yaishandiswa neMutare City pamwe neTrojan yakanyoreswa neMushowani Stars. Zvaitika izvi zvichamanikidza zvikwata izvi kutsvaga misha mutsva. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti hapana chinokanganisa zvikwata izvi kukunda kunyange zvisiri munhandare dzazvo dzemazuva ese.
Tema example mangu atima tinotoona like zvakaita vana Tottenham Hotspur vaifana kushandisa maground avo but vakashandisa Wembley but varikuta mabhora rekutonakidza vanhu vazhinji masupporters avo saino anoni zvichiafecta asi mamwe mateams avo anokwanisa kuta kuti masupporters avo vacho vachienda navo maground acho anonzi vatambuka avo vacho sapora kamwe ingorikura anoni chinoafecta kuti vabviswa pamwe muground renyu.
Murairidzi weDynamos Lloyd Chugove anoti vari kutambira chese chinenge chauya sezvo pese pavanotamba muZimbabwe vanenge vari pamusha. FC Platinum iyo ine mukombe weleague wePSL iri kuramba ichishandisa Mandava Stadium iyo yakawanikwa yakabatana zvekutambirwa nhabvu yepamusorosoro. Zvimwe chetezvo zvichiitika kuHighlanders iyo inoshandisa Baba Field Stadium kuBulawayo neCapes United inotambira muNational Sports Stadium muHarare. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutarisirwa kutanga musi wa30 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekuvandudza mutemo weCitizenship Act. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti Pera regati mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachitungamira sangano reZimbabwe Trust vaRashid Mahia vanokumbira dare repamusoro kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoita maonero yakasiyana panyaya yezvigaro zvichakwikwidzwa paCongressi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
kuizika